vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaita mwoyo saurombe vati mutemo uyu unobunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Tinofanira kuti tichitiise semazimbabwe zvechekuti mitirango iyi iri unconstitutional. Mutongo werufu unokwanisa chete kungoisirwa pamunhu anonga apara mhosva yekuuraya munhu aine intention.
Mimwe mitongo inogona kupiwa vachabatwa nemhosva pasi pemutemo uyu kurambidzwa kuvhota kana kukwidza musarudzo kana kutorerwa ugaro kana kuti citizenship. Bhiri iri rapasa kunyange hazvo vanomirira mapato anopikisa vange vachiri pikisa zvakasimba sezvakaitika mudare renational assembly svondo rapera. Nhengo yeMDC inotungamirwa navadouglas munzora vamorgan comity vati mutemo uyu unoomesera vanhu zvakanyanya uye unotyora bumbiro remutemo. Senator Kalipani Pogen vati bhiri iri haribvise zvirango asi kuti nyika inochinyanya kuomeserwa nekuda kwekupunyikidza kodzero dzevanhu nekutonga nedemo. Asi Senator Angeline Tongogara veZANU PF vati vanotsigira bhiri iri. Senator Alice Chimbudzi veZANU PF zvakare vatsigirawo bhiri iri vachiti nyika dzekunze hadzifaniri kupindira munyaya dzeZimbabwe. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakaipa zvikuru.
Mukanzwa kuti senator wenyu wekuconstituency kana zvinokusaidi kwenyu wekuprovinsi kwenyu kana kuti MP akazvibvuma kuti bhiri iende pamberi vabvise imwe election iyi, muise vanhu kuti chibviswe after my election, chibviswe and then after the election. Ndozvinofanira kureve vanhu kuti aiwa makatikanganisa, munoda kuchigarira panze kutitaro nyezvi zvinokoshera nyika. Izvi hapana kwazvinoenda izvi. Saka tiri kumira vanhu, please endai munovhotera. Mukanzwa kuti vanhu venyu ndovakavhotera bhiri iri, vabvisei.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi.
Sanction harishandi kana rikange rauya rinonorwadza ari kuri kumusha kwete kwete kutodarika vari muno muparamendi. Saka iwe unopedzisira pamwe ratouraya nevanhu vari inosenzi hauna kusiyana nemhosva.
Vati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda vachinokumbira zvirango kana kuti nyika iomeserwe. Mutemo uyu uri kushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira. Vari kuushora vanoti unoda kuti vanhu vasati bufu kana hurumende ikaita uori kana kutadza kutungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujau.